achitaura nezuro pamusangano weInternational Conference Public Health in Africa, mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vakati nyika makumi mana nesere panyika makumi mashanu neina dziri muAfrica dzichatadza kubaya zvizvarwa zvadzo zvikamu makumi mana kubva muzana sezvanga zvakatarwa neWHO.
But we are still a long way from reaching our targets to vaccinate 40% of the population of all countries by the end of this year and 70% by the middle of next year. 48 AU member states have still not reached the 40% target, mainly because they cannot access the vaccines they need.
Tichiri kure zvakanyanya nekubaya nhomba zvikamu 40% zvevanhu vose kusvika pakupera kwegore rino uye 70% kusvika pakati pegore rinouya. Nyika dzinosvika 48 hadzisati dzabaya vanhu 40% munyika dzavo nekuda kwekuti vari kushaya nhomba yacho.
Dr. Tedros vakati rimwe dambudziko riri kuitika mudunhu reAfrica nderekuti nyika idzi hadzina kuburitsa uwandu hwechokwadi hwevanhu vari kufa kana kurwara nechirwere checovid-19.
Although the number of reported deaths in Africa is lower than in most other regions, we know that they are underreported.
Uwandu hwevanhu vari kutaurwa muAfrica hushoma kudarika mamwe matunhu. Tinozviziva kuti uwandu hwavari kutaura hushoma pane zviri kuitika.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kusabuda neuwandu chaihwo hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 zvinokonzerwa nekuti munyika hamuna zvikwanisiro zvemhando yepamusoro zvekuongorora kuti munhu ane Covid-19 here kana kuti kwete.
Dambudziko guru ratinaro nderekuti kubva zvatanga chirwere cheCovid-19 nyika zhinji dzemuAfrica zvichisanganisira Zimbabwe tagara tine shortage yecapacity yekutesta vanhu. Zvishandisiro zvekutesta zvagara zviri zvishoma, saka hatisi kunyatsotesta vanhu vedu zvakakwana. Zvoreva kuti mamiriro ezvinhu kunze uku manhambas anezenge achiburitswa aya pazuva achinzi nhasi tawana vanhu vakati vateswa, tazowana vanhu vakati vaita positive, nhamba iyoyo iri pasi pasi.
Varusike vanoti zvimwe zviri kutadzisa nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe kubaya vanhu vakawanda idambudziko rekushandisa nhomba dzinobayiwa kaviri pamwe nekusawana kweveruzhinji ruzivo rwechokwadi nenguva.
Nyika zhinji dzemuAfrica dziri kubaya mhando yemavaccines aya ari kubva kuChina, kuRussia nekuIndia ayo anoda kubayiwa nhomba mbiri, atinoti ma2 doses aya. Inhauye mashoko anotenderera pamadande mutande nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana kwakazotenderera mashoko dzimonguva yemanyepo. Tinoti misinformation and disinformation iya iri kukonzera yatinoti vaccine hesitancy kudududza.
Mukuru munyaya dzekurwisa chirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti sehurumende vachiri kutarisira kuti vachabaya vanhu zvikamu makumi mana kubva muzana sezviri kukurudzirwa neWHO vachiti vachazobvuma kuti vatadza musi wa31 zvita 2021 wapfuura.
Pekutanga sehurumende takati toda kuti tisvike ku60%. Asi takazonzwa weWHO achiti nyika by end of year wakasvika zvavo kuma40% ndiyo tageti yacho iyoyo. Saka tanga takangotarisa matageti mairi iwavo, hatisi kungosiyana neyedu yetinoti ambitious target ye60%. Chinhu chikuru kuru chetinoda kuti mhuri yeZimbabwe iendezvo ndeyekuti hatinyanyoda kutarisana nekuti pane vari kuti takuna takusvika kupera kwegore hatichasviki. Zvafamba sei? Kwete kwete hama neshamwari. Tikadaro tatorasika. Isu tiri kuti ngatirambe tichingopusha chete tozobvunza mubvunzewo tasvika end of year yacho. Asi pane zvino yatingati fokasi yedu ndekuti tirambe tichingomhanya nendima yedu.
Vanhu vabayiwa nhomba mbiri kusvika pakupera kwezuva nezuro vainge vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi matatu nezvishanu nezana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,035,192. Zimbabwe yakwanisa kubaya zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana zvinoreva kuti mumazuva 14 asara kuti gore rinoripere Zimbabwe inofanirwa kubaya vanhu zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% unova mutoro mukuru pakatariswa nguva yatorwa kuti isvike pazvikamu 10 kubva muzana kana kuti 19%. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.